Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 15 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika uye vaive murwiri wekodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuHerozi yeKamuHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudara havazombofi vakabvumidza vekunze kupindira. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Nengo dzebato RCCC dzinosanganisira umiriri wePelandaba Chabalala muParamende vaGift Seziva nemutevedzeri waMeya weHarare muzvare kudzai kadzombe dzinomiswa pamberi pematare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudaro havazombofi vakabvumidza dzimwe nyika kupindira munyaya dzematongerwo ayo. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika uye vakambove meya veguta raHarare pamwe nekuvewo chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzevakaremara vaJoshua Malinga pamarinda emagamba enyika eNational Heroes yeKamuHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa nevamwe veruzhinji vaungana pamarinda pavarumbidza vaMalinga vachivatira ive gamba rairwira kodzero dzevakaremara vachiti upenyu hwakararamiwa nemushakabvu hunozadzikisa chirevo chekuti hurema haurevi kuti munhu achagoni kuzviitira mabasa. VaMnangagwa vati vaMalinga vakaremadzwa nechirwere chemheta makumbo polio.
Comrade Malinga was instrumental in making sure that both the policies of the Revolutionary Party and government were alive and sensitive to the interests of persons with disabilities irrespective of gender, age, race and social position.
Vari Senator nengo yepolitobureau uye chipangamazano changu muhurumende Comrade Malinga vakabata basa guru mukuona kuti zviga zvebato riri kutonga reZANU-PF nezviga zvehurumende zvinobatsirawo vane hurema. Mushakabvu uyu mucherechedzwa kuti hurema haurevi kuti hunodzorera shure mabasa anobatwa nemunhu muupenyu.
Vatiwo vaMalinga vakazvipira kurwira nekumirira Zimbabwe vachiti Zimbabwe haizombobvumi kuti dzimwe nyika dzipindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
They continue in their devious attempts to create chaos in our country. As a sovereign nation, we will not allow interference in our internal affairs.
Vari kuramba vachienderera mberi nenzira dzavo dzakaipa kukonzera kusagadzikana munyika yedu kuti vagokwanisa kuba zviwanikwa zvedu asi izvi hazvizofa zvakaitika pasi pehurumende yedu. Zimbabwe nyika yakasununguka uye hatizobofa takabvuma kuti vekunzi vapindire munyaya dzedu dzemunyika hatimbozvibvumiri.
Nengo yeCitizens Coalition for Change Senator Felix Mafasbanda vati vari kuchema nemhuri yekwaMalinga vachiti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe dzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga sezva vati zviri kukurudzirwa navamunangagwa.
Hatikagarika isina shamwari zvichada kuti vanhu veZimbabwe vanyatso decide kuti vanoda here mutungamiri anoda kugara ega senherera. Isu we are living in a global village tiri inyika dzinofanira kudyisidzana.
Mumwe wavauya kuzoonekana navamalinga vaDavid Ngala avo vakaremara uye vachibva kubulawayo vati mushakabva siya gwanza risingavhariki.
Takarasikirwa isisu vanhu vakakuvara, hatizivi kuti shuwa mara angatiitira sei kuti tigowana munhu akaita semalinga achatora zvichemo zvetu echiindisa kuna president.
Amai Revai Lucia Chivasa vakaremara zvakare vati vakadzidziswa kuzvimiririra nekuzviriritira navamalinga.
Vakatidzidzisa kurwira kodzero dzedu, vakatidzidzisa kuziva kuita mabasa okuzvishandira nemaoko edu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko mubato iri vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi. Vamalinga vakashaya nemusi wechishanu chapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutewedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaGift Ostalo Siziva pamwe nedzimwe nhengo shano dzebato ravo dzinosanganisira mumiriri weparamende vamiswa pamberi pedare ramagistrate mubulawa yonhasi vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata sarudzo pamwe nemitemo inobata nyaya dzemhirizhonga. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga vaSiziva avo vanovewo mumiriri wechavalala pelanda vamudare reparamende nevamwe vana vanoti vaErnest Rafamoyo, Muzvare Tendai Masocha, vaSarenda Kapoikulu vanove mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende pamwe navaSimba Rashe Dhuve vanove kanzura muguta reBulawayo vanonzi vakatyora mitemo kuburikidza nekutuka amai Soneni Moyo vaikwikwidzana vaSiziva musarudzo musi wa11 Nyamavhuvhu. Pamhosva yechipiri vaSiziva nevamwe vavo vanosanganisira zvekare vaRafa Moyo, Muzvare Masocha, vaDhuve nemumwe zvekanzura weBulawayo vaLavo Mwinde vanonzi vakabvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro aamai Moyo musi wa16 Nyamavhuvhu. Gweta revatanhatu ava vatina Sherunganga vatsanangurira Studio 7 nezvemhosva dzakatarisana navaSiziva nevamwe vavo.
Vari kunzi vakamutuka, saka traudheti ravapo tikunzi musi wa29 nyaya inenge chiuya ichizotongwa mudare. Pane imwe yacho futi yavari kunzi ivo vakabvisa maposters aSoneni Moyo angari double candidate. Vari kunzi mhosva yakaitika musi wa16 August. Kuri kunzi vakasvika vakadifesa vakavhara posta rake vachiisa reCCC pamusoro, saka iyoyi futi iri kuuya futi for trial musi wa29. Saka nyaya dzese idzodzi dzese dziri 2 ndodzauyiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare vaProgress Murandu vati mhosva yekutanga ichatanga kutongwa musi wa29 Gunyana uye zuva rekutanga kutongwa kwemhosva yechipiri richaziviswa musi mumwe chetewo. VaSiziva nevamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Uku kumatare aMajor Street muHarare, mutevedzeri wameya weguta iri Muzvare Kudzai Kadzombe avo vari kupomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yeZANUPF munguva yesarudzo vanzi vadzoke kudare musi wa2 Gumiguru. Vachitaura kuvatapi venhau mushure mekunge vabuda mudare, vaSiziva vati kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo kunoratidza pachena kusagadzikana kwezvinhu munyika. Vakati bato ravo rinoramba rakasimba nerekuti munyika mitwe sarudzo itsva dzakachena.
Haungati uri mberi kwawina loto woenda kunorova vana kumba, unotora vana munocelebrate nekuti mahwina. Zvinoratidza kuti avo varipo havana kuhwina. Inyaya yekutyizira vanhu, kusungwa kwevanhu mukaenda kumareserva kunana Muguzano ari kutyizirwa ninyazi kutu waka votera shandu.
Taedza kunzwa kubva kumutauri wezanu PF wa Christopher Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira asi nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. Zvichakadaro pamboita kukandirana makobvu nematete panze pedare reWest Commonage pakati paamai moyo nevamwe atsigiri vebato reCCC avo vange vachiti amai moyo havazi nhengo yebato iri uye vari kushandiswa nevamwe vanhu vavasina kudoma. Amai moyo varamba kudavira mubvunzo wekuti iwe nhengo yebato reCCC here zvechokwadi kana kuti kwete. Vati Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzeparamende pasi pebato reCCC zvisina mubvunzo. Vakativo sechizvarirwa cheZimbabwe chakakwana iko dzero yavo kupinda mumakwikwi ekusarudzwa kuva mumiriri weparamende. Zvisinei kuti nyaya idzi hadzisati dzatongwa, amai moyo vati vane umbowo hwakakwana hunoroverera vasiziva nevamwe vavo. Amai moyo vati vanhukadzi munyika vanotya kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwekuti vanonyombwa nenzira dzakasiyana-siyana kana kutyisidzirwa, vakati tsika iyi inofanirwa kupera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Vanorwira kodzero dzevanhu nemapato anopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zuva ranhasi rinouya apo vebato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change nevanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa zvichitevera sarudzo dzakashorwa nevazhinji vakadziongorora vachiti hadzina kuitwa pachitevedzwa zviga zvinokurudzira utongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinofanira kugadziriswa.
Saka demokrasi yedu iruda kuti tariswe ipapo kuti toita sei kuti mitemo yedu yemaelections titi tikaita maelections hatizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa before maelections, after maelections uye pamaelections pacho.
Vaimbo vegurukota rezvemari pahurumende yemubatanidzwa uye vari Gweta vatendai biti vatiwo kushayikwa kweutongi hwejekerere kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Zimbabwe nedemokrasi hazvina ukama, zvakanyengerana vakadzi. So zvatiri kuona ndezvekuti takapinda the worst election yatatamboona pasipose, the election of 23 August.
Mutauriri weCCC vapromise Mukwananzi avo vanoti vavi kugara muupoteri nekuti vari kutya kushungurudzwa vanoti zuva ranhasi harina zvarinoreva nokuti Zimbabwe iri kutodzokera kumashure pamusoro penyaya dzeutongi hwechekerere.
Tingataura zvedemokrasi here muZimbabwe? Hamuna demokrasi and hapana shungu kana chishuo chokuti paite demokrasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe wevechidiki muzanu PF vapita matangi vaudza Studio 7 kuti munyika mune utongi hwejekerere. Vatiwo Zimbabwe inoita sarudzo makore mashanu ega ega vemapato anopikisa vachiita madiro ajojina uye izvi ndizvo zvinofanira kupembererwa pazuva ranhasi.
Tinoita makore kana kusvika makore 10 tisina kumboona mutungamiriri webato rinopikisa achisungwa achirega achiitwa zvaanoda apa pamwe pacho achinomba hurumende pamwe pacho achiramba kunyange kuremekedza mitemo yenyika.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva ranhasi sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights rati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vari kumbunyikidzwa zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura. Sangano iri rati veruzhinji havachina chivimbo nemapazi ehurumende anofanira kuona kuti munyika maita utongi hwejekerere akaita sematare edzimosva neZimbabwe Electoral Commission. ZimRights yakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuitira kuti mapazi aya aite basa asina divi raakarerekera kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti vatungamiriri vaite zvido zveveruzhinji kwete zvavo ivo. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati vachaburisa gwaro rine udzamu pamusoro pezuva ranhasi asi vakakurudzira veruzhinji kuti varemekedze kodzero dzevanhu vachiti pane matanho akawanda ari kutorwa nehurumende kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vati nyaya yekuti vanhu vari kutaura nuna dzavo inoratidza kuti hurumende iri kuvapa mukana wekuita izvi, uye vati vanoda chose kuti vanhu vataure zvese zvinovanetsa kuitira kuti zvigogadziriswa. International Day of Democracy izuva rakatanga kucherechedzwa neUnited Nations muna 2007 senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pasi rose, uye rinocherechedzwa musi wa15 Gunyana gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa netsaona yemafashamu yemvura muguta reDena riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi wakwira kusvika kuzviuru 11 nemazana matatu kana kuti 11,300. Guta iri radzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva dzakatarwa paine tarisiro yerimwe dutu rakasimba ringangouya kusvika nemugovera pachityirwa zvakare mamwe mafashamu. Vashandi vangangosvika zviuru 13 kana kuti 13,000 vanoshanda mumakambani matatu anogadzira dzimotokari muAmerica vapinda mukurangwa mabasa nhasi mushure mekudarika kwenguva yepakati peusiku yakanga yatarwa yekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevamiriri vemakambani eFord, General Motors neStellantis nevamiriri vevashandi dzinge dzaburitsa chimuko. Kurangwa mabasa uku ndekwekutanga kuitika munguva imwe chete mumakambani anogadzira dzimotokari ari mudunhu reDetroit aya munhoroondo. Matunhu ekumaruwa akawanda akaona vanhu vachivhotera bato reZANU-PF zvine mutsindo, ukuwo Citizens Coalition for Change ichizvambura ZANU-PF maguta musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi vagari vakawanda vamatunhu aya vanoti matunhu avo achakasarira shure zvikuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Matunhu anoti Matunaland Central, Matunaland East, Matunaland West neMasvingo ane vanhu vakawanda vakavhotera ZANU-PF zvine mutsindo. Ongorora yaitwa neStudio 7 mumatunhu aya inoratidza kuti hakuna budiriro inobatika iri mumatunhu aya zvinoenderana nekuvhota zvine mutsindo kwakaitwa neveruzhinji mumatunhu aya. Mumwe mudzimai anogara kurushinga mudunhu reMashonaland Central, amai Muchaneta Dumba, vanoti dunhu ravo rakarwirwa zvakanyanya hondo yerusununguko, nekudaro vanhu vakawanda vanovhotera bato reZANU-PF nekuti ndiro rakaunda rusununguko.
Vanhu vakanovhotera ZANU-PF nekuda kwekuti inyaya yekuti hondo yakarwiwa ZANU-PF ikawinwa neropa, ndosaka vanhu vachida ZANU-PF zvakanyanya.
Mumwe mugari wekwasadza kumashonaland East vakizito Manyara vanoti pachine kucheshidzirwa kwakawanda kwekuti hondo inodzoka vanhu vakasavhota zvine hungwaru kana kunyimwa zvikwanisiro zvinofanirwa kunge zvichipuhwa pachena nehurumende, izvo zvinozoita kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF. Asi mumwe mugari wekwazvimba mudunhu reMashonaland West vataura ichigodora vanoti zvinhu zvave kushanduka sezvo bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisa kukunda kuzvimba East zvaisafungidzirwa nevakawanda. Vakafano bata chigaro chemukuru muofisi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vanoti bato ravo rinovhoterwa zvakanyanya kumaruwa sezvo kuine vanhu vanoona mabasa akanaka arinoita uye rine nhoroondo yakakura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinokunda pasarudzo nekuti kumareserva kune vanhu vanoona kubata kweZANU-PF vachikutenda nemoyo wose. Kumareserva kune vanhu vanoona kupishaira kunoita ZANU-PF kuti nyika ende mberi vachikutenda.
Panyaya yekuti bato reZANU-PF harivandudze matunhu anenge arivhotera zvine mutsindo, vamarapira vanoti hurumende yebato ravo yaita zvakawanda kwazvo kumatunhu aya zvakanangana nebudiriro pamwe nekuwaniswa kwemabasa kwevagari mumakambani emigodhi pamwe nekuyamura mhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe dzakawaniswa mbeu nefotereza zvekurimisa pagore.
Saka kana vanhu vachiti hakuna production, isu kupfumbvudza takaita mabeneficiary anopfuura more than 297,000. Imo kuma central tane 316 madairy farmer vanoita zvomukaka. Handizivi kuti vanhu vanenge vachiri.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCCC vaustalo siziva vanoti vakavhoterwa kudarika pane imwe nguva kumaruwa nekuburikidza nechirongwa chemugwazo, asi vanoti mhirizhonga pamwe nekushandiswa kwemadzishe nemasabhuku kunoita kuti vanhu vasasununguke kusarudza bato nevanhu vavanoda.
Nguva ichakanoshanda nekuti muona mabuda akaita ruzhinji rweZimbabwe vachisapota shanduko vachimira nemusangano wakabuda neuwandu nekuvhota, asi the biggest problem yatakasangana nayo inyaya dzeviolence.
Vaimbove mumiriri weNorton mudare reparamende vakazvimirira vatemba Muliswa vanoti mapato anopikisa anotatarika kupinda kumaruva nekuti havana zvikwanisiro, vachiti bato reZANU-PF rinoshandisa midziyo yehurumende kuenda kumaruva, izvo zviri kunze kwemutemo.
Zvakafanawo nemini Cooper muna neBenz. Do you take off at the same time to reach Brawai? Of course, you might take off at the same time, but the Mini Cooper will not get there.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Nzembe vanoti kunyange bato reZANU-PF raivhoterwa kumaruva, bato rinopikisa reCCC rakakwanisa kutorawo zvimwe zvigaro kumaruva nekuda kwenhamo yatekeshera munyika.
Inyaya yekuti nhamo yanyanyisa kuzvambura vanhu kumamisha. Kutambura kwavo kwava kwenguva yakareba, uye vakareerwa nhema vachiitiswa zvinhu zvisina kuzovapa batsiro nokurarama.
Mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu havavhotere bato nezvavanoitirwa, asi kuda kana kuvenga bato.
Dzimweni dzenguva vanhu vanongovhota nokuti vanovenga nhinginenhingi pati yakati neyakati, yatinoti muchirungu brand association. Kana vangoti munhu akangoti ini ndiri munhu weCCC nyangwe isingagoni kugadzira migwagwa kana isingaburise mvura muHarare, inovanongovhoterwa nekuti munhu anenge achivenga ZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo mavhotero evanhu kumaruwa nemumadhorobha agara achizivikanwa, zvinhu zviri kuita zvichichinja sezvo ZANU-PF yakanongawo zvigaro mumaguta, ukuwo Citizen Coalition for Change yakanongawo zvigaro kumaruwa agara ari eZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine.
Muchikamu chedu chemagitare chasvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi ari muguta remasvingo Gaza Hungwe, uyo anotungamira chikwata chebudiriro Express vachirova musambo wesungura. Ngatinzwei kuti vari kuzvifambisa sei munyaya dzekudambura magatare.
Ndingati yai mimanzi ndakangotanga kare kuma 2001, asi kuzoti vanhu vazonatsa kuzoziva kuti hakune chikwata chakati cheGaza neBudiriro Express takuchizoonekerawo kuvanhu 2021 ndopatakazotsikisa damarefu redu rinonzi Rudo Inzira, rine masongo anokwana kuita 6 Rudo Inzira, Mukoma Peter, Vakandimaka, Neanda, Zororo.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji? Tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda.
Ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya. Nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombofunza kuti ko madii hatichakunzwi mazuva anaya. Mangonyarara chichiri kuitika. Vanhu vari kutokomplaina kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka. Uye zvakare nokutenderera kwatinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii. Tiri kutenderera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi Gaza and Budire Express muguta remasvingo.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi mukoma Gaza?
Ichokwadi ichocho, dambudziko rezvekushandisa ndo zvinotikonzeresa kuti tiite sekunge hatiko. Isusu tiriko nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana tipe tinenge takokwa. Ivo vanenge vatikoka vacho havatipi system chavo, vanongoti uyai mungoperforma. Saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko tinozonge takuhaya system. Kana tisitorinawo mari yekuhaya system hatikwanisi kuenda kuperforma panzvimbo yacho iyoyo. Ndokunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesususu. Ndiri dambudziko ritinosangana naro kuti shungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperforma nekuzikamwa kuti tiriko.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Matambudziko aya anonetsa kuti timakunde asi shungu tinenge tinadzo.
Vanenge vachidawo kuteererai vasingakwanisi kuuya kwamunenge muchiridzira vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mumhanzi yenyu?
Albhamu yedu Gaza and Budire Express inowanikwa paYouTube zvakare nepaFacebook inowanikwa ipapo.
Ndekapi kambo mukoma Gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro?
Kambo kwendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kuGaza and Budire Express kanonzi Rudo Inzira yokubatana.
Chinzwa kambo kanonzi Rudo Inzira yekubatana kubva kuchikwata cheBudiriro Express chinotungamirwa namukoma Gaza Hungwe. Vamanzwa muhurukuro yataita navo vari kumasvingo. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. manherano tiri kutarisa nezvekuradzikwa kwegamba renyika vaJoshua Malinga pamwe nezuva rehutongo hwejekerere reInternational Day of Democracy iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika uye vairwira kodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vayamasemunangagwa vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira nekudaro haizombofi yakabvumidza vekunze. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanira kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli tuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 empandula 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They continue in their dangerous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Umongameli Emerson Mnangagwa use uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla befesa ama charge angu 2. Elinye la kuqala ngi charge kuthiwa criminal insult kuthiwa wathethisa bathethisa usoneni moyo nguye waye engu double candidate we CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala uMnumzana Gift Osalo Siziba bamise phambi komthetho ndaba kamantshi namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe akoqela awe-Afrika laphetsheya afana leMelika leBrithani esola ukunqoba kwakhe kukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhutshwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjenge-SADC le-African Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes ekhaya Harare namuhla uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their dangerous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe isikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje uMnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSADC, oZambia, oMozambique, oAngola, babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswa ngayiSADC le-African Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSADC le-African Union yini. into zikhulunywa ngumnangagwa lezi zitshengisa ukuthi iSADC ivela ivumelani layo.
Amazi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi sesikujwayele ukuthi ubaba lo mnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. Akula muntu ongaziyo ukuthi Zimbabwe ilizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezibra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizo ye ngegama ye kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption. Kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ezokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ebandla leZANU-PF umnumzana Thethi Ncube uvumelane lomnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphelela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi iZimbabwe is a sovereign country. Njalo iZimbabwe ayisoze ivumele interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli ubekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
Umnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945 waba lezikhundla eziningi kubandla leZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngumeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli salele bandla njalo ingumeli wetshabalala phelandaba edalele ephalamende umnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele ephalamende kanye lamakhansela amabili bamiswe phambi komthetho ndaba kamanje e-Western Commonwealth koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umchuchisi utshele umthethwandaba ukuba mhla ka-16 ngenyanga edluleyo uSiziva labanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, uKansela ka-Ward 20 uSimbarashe Dube loKansela ka-Ward 13 uLovewell Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa umamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lanqwang lelibandla lisithi alimazi. Umanji uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwalelicala ekupheleni kwalinyanga mhla ka-29. Igqwetha labasolwa umnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla abalethwe phambi kwenkundla befesa ama-charge angu-2. Elinye lakuqala ngi-charge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster, kuthiwa ngeday mhla ka-16 August uGift Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much kuphakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhla ka-29 yiko icala leli ezathonisiswa kuthi kubonakala ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu ba-convict.
Kucala lesibili umtshutshisi utshe utshele umanje ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane losiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator so alelethwa ngaphambi kwenkundla. Kulethwe two kuphela lelo hayi kodwa not kathese.
Umamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Sasilapha eWestcom la ngendaba kaOstalosi ekamhlaka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye ama candidates babuya bazohlabela bentethisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungapi ngoba mbona izimoto zichaya endlini yami ngapha abanye bayagide egedini lakho bayakuthethisa ungangathi ngisetown bese ngimcela ukuthi ngicela ugijime endlini kulabantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo mhlaka 29 kumpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonage Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela kaWard 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheswa amacala enkohlakalo izagamizi phezu kodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Walbert Ncube usipha lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamkela isikhundla lesi njalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezano PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oweCCC. Umnumzana Edgar Ncube layo wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezano PF njalo unkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongqobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kuthi ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezano PF lisuke ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda kubana iGwanda nginama-targets engiwakhangelela ukuwenza ukuba umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongqotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke siwaziyo eGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho, njalo kumele uphathe okhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye lakuzakamuzi zeGwanda, njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye, njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
Umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko loThulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile inenge kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonoko ukuthi ufuna u-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yi-normal.
Kodwa abanye bathi bamsekela uMoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. He has got Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezano PF esabelweni sezansi eMandebeleni, umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asozibekela ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana ukhulele eGwanda njalo ube sekhansini okwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi. Ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo ezakhuluma ngendlela eziyifunayo, thina njengebandla lezano PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalele eParliamente engowebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo LCCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuxaziya lolu daba yintatheli zindaba yeStudio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Sibanda.
Yelo langa lithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-villages ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngoba thina esikuphetheyo lesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo pho uvotele mbani. Ngana babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni, nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ngakhangela, imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abahulumende okhona bejezise ngayo. Kule bili le edlule kahle ephaliyamente ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill, abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill. Konke lokuyana ungakukhangela ukubona ukuthi imithetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukiswe abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe?
Abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni ekumakhona bangaki. Kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabala lizwe. O-Ostalo sikhuluma nje namhlanje ubesecourt esiyachonisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Ngamba abasakhulayo nxa bengakwanisi ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abananamsebenzi, bakhuluma njani, bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awu bekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngakumalana nani zonke ukuthi izano leli lizwe ngaso bande sabo. Okokuthi bona bangazitshela njengezano ukuthi hayi lapha senza umathanda. Kumbe lokuyana okwakukhulunywa ngusisi Mthwangwa ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini. Lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle. Leli lizwe ngaso lizwe labonina. Leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sise kuhostel. Ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebe lokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli weBinga North Theatre lele phalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube weStudio 7 esecingweni eseBinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weMelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele Russia lele North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo kuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuwise isakhiwo edolobheni le Amzims. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba echiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu, kwalimala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo weStudio 7 a Voice of America esisakaza sise Washington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upokine.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays leqembu lesiqhathamiya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli lona ke licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda exoxa lo nqobaniswela okhokhela leli qembu.
Ujonkosi yami ngiteli imfuyo
alolo na
nando
alolo
ikolite
naka
ika
ikalela
una
kuguya
ngena
nami
nkosi yami ngiteli
unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i 12 apostles bahle bazininga igama ngaleli bandla polo nalabunjwa njani nini njalo kutheni siwena
leyi fonyo mhla ka 19 August ngo 2020 ngesikhathi sinzima se lockdown loneli qembu emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ubupiso lokucula enhlizweni kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ePhelandaba West awu umuso ngaka sahle senza iqembu lona leli libizwa ukuthi uDonsi wabapostola
walandula walandula eliwala ndula eliwala ndula eliwala
umculo wenu lo wamaphimba amnandi kangaka uthiwa yini pho wona selawucindezela yini lo mculo unqobani
umculo wethu thina sithi acapella it's dashed with impube and apostolic sounds siledlala deli lodwa lengoma ezingu 8 lithi lona kusondeza ebukhoneni silama single track futhi amabili elinye langkhona lithi my africa
a large crack was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya.
A large
crack was in Ethiopia.
Another
one was in Western Kenya.
Jenge qembu kukhona yini abalenza laba lentshukuntu yokuthi licule
silomambo uthuterele akathi kwengoma zonke azihlabeleyo ezesishona kule ngoma eyodwa esindebele ayithethe enkonzweni yakithi silo thulani mana uphakamise umculo wezayona wawubeke ezingene liphezulu silo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi thina nathi sikhona emva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwi njengento enja
once again twanje nomcele
ophuza
amanzi
omikomika
omikomika ophuzayo lawa manzi
yego mina phakateka
umculo wedonsi lomapostoli alitshumi lambili usutholakala baxhaze phela lawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo
sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes sinazo ezinye zezingoma futhi uSoundcloud noma zingakapheleli siyatholakala futhi kulama social media handles sile page lethu kuFacebook uDonsi lomapostoli kuYouTube uDonsi lomapostoli siyatholakala futhi lapho kuTikTok lomapostoli uDonsi siyatholakala futhi ngibonge kakhulu balaleli
leli qembu uDonsi lomapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana belimelwe ngunqobaniswela yilo besilalo kuhlelo waza uza Friday benazo nemnandikini lonke ikamera mungu eze Jesus bani
ikachele lani isindwayo
ewaza nini kimi lonke izoku nipumuza
waza nini ikachele lani isindwayo
ewaza nini kimi lonke Yoguni pumuza
Samaria
Nipuzise Entonjenda Jacobe Samaria Nipuzise Entonjenda Jacobe Anyege gwenze Wenu munchuta Linanyi mun Samaria Nyege gwenze Wenu munchuta Linanyi mun Samaria Kube uyazi ubuzoqela ngimama zokuphila Kube uyazi ubuzoqela ngimama zokuphila Ophethelu tholoku kamanzi ovalumthombo ujulile Ophethelu tholoku kamanzi ovalumthombo ujulile Yabuza nkosi uwathathapi ona lamanzi okuphila Yabuza nkosi yangu uwathathapi lawa manzi okuphila
Woza nina ikhathele
nani
isindwayo
Woza nini gimi lonke onizoku nipumuza
Woza nina ikhathele
nani
isindwayo
Woza nini gimi lonke onizoku nipumuza Jacobe owazinika lumthombo umkhulu yini ulo Jacobe owazinika lumthombo
Ngilethemba liukholisile umculo woqembu elizibiza ngokuthi udonsile amapostoli lingakhohlwaki ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga yenake obekwe emathuneni awe National Heroes eka namhlanje njalo sizakhangela ngesuku olwe International Day of Democracy. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.